Nengo ya Zimbabwe National Soccer Supporters Association va Japhet Mombera vanoti vari kutarisira shanduko mumaitiro ehurumende kuti pewo mari kumitambo.
Ndisina mutambo hurumende inofanira kuisawo mari mutambo kuti mutambo usumuke like AFCON were there. But we need support yakawanda from hurumende kuti vafana vane ma incentives anodiwa.
Hurumende yeZimbabwe haina nhoroondo yekupa vatambi mari, asi vamombera vanoti mari yakakosha zvikuru pakuti inowedzera mwando muvatambi uyezve inokurudzira budiriro mune vechidiki.
Mitambo inosumuka nehurumende bhosi, tisina mari mitambo haisumuki, saka tikurudza kuti vatipewo mari kuhurumende.
Vatakawira mutombeni avo vanove nhengo yevatsigiri venhabvu yeWarriors Fan Club vanoti vari kutarisira kuti maWarriors achapa Zimbabwe matangire egore akanaka nekutamba zvinofadza maAfrica Cup of Nations ayo ari kuitirwa kuGabon. Vamutombeni vanoti vari kuona maWarriors achitora mukombe uyu nemhaka yegadziriro yakasimba yanga ichiitwa.
Ndiri kuona kuti AFCON yedu yeZimbabwe tinotora because tarisiro yegadziriro yedu yakanaka yakarongeka, tikataza yedu kutora asi hatinoenda mberi.
MaWarriors ari kutarisirwa kusimuka musi wechishanu vakananga kuCameroon munzira yavo yekuenda kuGabon. Vaimbove mutungamiri wetenis Zimbabwe vaPaul Chingoka vanoti gore rino chikwata chenyika cheDavis Cup chinofanira kuratidza kuti mutambo uyu uchirimo munyika nekukunda muEuro Africa Zone Group 3. VaChingoka vanoti gadziriro remakundano aya ayo ari kutanga muna kurume inofanira kutanga iko zvino. Mukuru weOriental Boxing Promotions vaChris Malunga vekuZambia vanoti vari kutarisira mutambo mukuru pakati paCharles Manyuchi naDani Garcia wekuAmerica vachirwira bhande regoridhe reWorld Boxing Council. Manyuchi anoti akatotanga kare gadziriro yemutambo mukuru uyu.
Last week ndakatanga kutrena kusvika 1st of January nendatanga season yangu zvakanaka ndichigadzirira mutambo changa iri.
VaMalunga vanoti vari kutotaurirana nevanotungamira Garcia kuti vaone kuti mutambo uyu ungaitwe rini. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.